manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tow ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibva novokuzvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kubatana.
Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzive dzisvondo hazvirevi kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane.
Asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Imwe nyaya ichangobuda pari zvino, muzvare Mary Mubayiwa vanosungwa vachibva vaendeswa kujeri rekuchikorobhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo vaungana muHarare nhasi vachinamatirira matambudziko akatarisana nenyika, ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzirawo kuti pave nekubatana pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
The makereke ari pasi pesangano reZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munhandare yeNational Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose ayakatarisana nawo apere. Vachitaura pachitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira kuti mapato ose ezvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Chingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibva novokuzvi.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Tizivewo kuti nyangwe tine zvinonetsawo munyika yedu, hatizivi nyika yoga inonetseka. Tinotova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. In fact, ngatimbomberere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yomukakanochi. Ngatikomborere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokunga kwatichingoreverana kune dzimwe nyika dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofanira kuti tiungane titarisane pamwe chete nyangwe tine zvakasiyana titaudzane sezvatotungamirwa naPresident tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vecheche Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano ndataura masoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo waMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasaregererana
hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwaDiabolos pachechi hazvive kuti hamuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvireve kuti vamuvhangeri uye vaakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini, ini handina kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirwa vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupema chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemaya Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasi pedingindiro rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kushamisika zvikuru kunzwa vemachechi vachikurudzira kuti vezvematongerwo enyika vabatane, asi ivo vemachechi vachikoka bato rimwe chete kumisangano inenge ichitaura zvinhu zvinobata nyika. Mutauriro waChamisa, Dr. Nkulele Kosibanda, vanoti vachamisa havana kukokwa kumusangano uyu.
Timuzive kuti kune musangano wemachechi, tiri kuziva kuti kune musangano wanga wachitanga ndowezanupf washandiswa mazvipwa kanzi zvekunisa kutakura vanhu vachivakananga kuHarare. Saka ndozvatangoziva, hapana chatanga taudzwa kuti pane machechi ari kuita izvizvo uye kuti machechi acho ndeapi.
Vemachechi ava vanga vachikurudzira kuti munyika muve nekubatana uyezve vezvematongerwo enyika vange vachishanda pamwe chete. Munoti kudii nemashoko avari kutaura?
Munoziva kuti vamugabe chaivo mavhiki mashomanei vasati vabviswa mumasimba vaigonawo kuita basi vanhu vachivaisa mumastadium vachiita hanzi vanhu vedu vanoda kuti titevere kana kuti paitwe zvinhu zvinoda vamugabe. Saka handizivi kuti vamunangagwa nevavo vanozvindeve vamachechi vari kuita izvozvi zvavari kuita vachitaura izvozvo vasina kutaura nevamwe, vanofunga kuti izvo zvavo zvichafamba sei uye zvinogona kubudirira sei pasina kuwirirana nekutaurana pakati pevagari kana kuti vana vemuZimbabwe. President Chamisa vakataura ivo mazuva mashomanena apfuura vari paSouth Africa kuti aiwa kaisu tarati tuda kuti tiite dialogue, national dialogue, kana kutaurana pakati pevana vemuZimbabwe a chance tisati tatarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa nyika. Saka tinoshamiswa zvikuru saa kuti pane vari kuti ngapaite kutaurana pakati pevana vezimbabwe vasingatevedzeri zviri kutaura naPresident Chamisa uye vasingadi kuti paite kutaurana pakati pevana vemuzimbabwe. Vanhu vakangopuwa zita rekuti ndere machechi. Tinoziva kuti machechi emuZimbabwe ari very responsible, anoziva kuti hafanirwe kutora masides uye vanogara vachishanda zvikuru saa kuti vaunze vana vemuzimbabwe pamwe chete.
Dai vachamisa vakokwa kuurongwa hwaitika nhasi kuNational Sports Stadium uhu vanga vachienda here?
President Chamisa anova munhu nekuti kana paita nguva yekuti vana vemuZimbabwe vasangana vataurirane vari kuti ivo kana iri jeni ndando kana kuti kutaurisana kusiri kwekutamba vanobatikana nazvo vachiita izvi.
Mutauriri wavachamisa Dr. Nkulele Kosibanda vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mushandi wavo apo aida kutora vana vavo. Muzvare Mubayiwa vamiswa pamberi pedare nhasi asi vabva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvare Mubayiwa vataura enyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata baba vavo va Keni Mubayiwa kuti tinzwe zvaitika.
Iyo vari kuti vhiki rapera musi wechipiri kwavakaenda kuchikoro kwevana haana kuwirirana nameidhi. Meidhi ari kuti vakatadza kuwirirana, saka meidhi ari kuti ndakarohwa. Arohwa ndobva anomhanya amangara mushure mangara yavakanzwa kuti maybe amangara ndokuchienda kupolice station vari kunoti ndanzwonzi muti amangara ndarova munhu ndiya kurova munhu ndobva vanzi saka ramati hamuna kurova munhu toenda kukoti ndobva kwanzi kwaendwa kukoti nhasi ndobva vasvika munyu vakati aiwa ini handina kurova munhu uyo akani ndakarowa ende zikutoura kutaura kwacho kana hapana chikuratidza kuti munhu akarowa asi kusaka nokuti ichazopuwa trial date hanzi munovabva vanyuma bhukubheo kutongo vari panje
saka kutaura kuno muzvare mubayiwa vari muusungwa
vatovharirwa vatochikuru kisinokwira
ko vanga vasina kumirirwa here nemagweta
tanga tiina biatisi mutetwa
saka magweta pane zvaapikisawo here pamberi pemutongi vedare
havati vapikisa zvakanyanya kutika kumunhu haana kurohwa haana kudi saka ende paika munhu mukana wekuti agotongwa zvake ari panje but vakati ai ende vabvuma kuti tinoti something serious but kungoti ngaagare mukati ndokasina kunzwisisa kuti kana zvichiri zvinhu zviri serious ko mukati agarirei handina kunzwisisa
semubereki muri kunzwa sei pamabatirwo ari kuitwa mwanasikana wenyu
zvinorwadza but kana usina chekuita tinongoramba tichingoitawo zvatinongokwanisawo kungoona kuti tatsvaga vanhu kutimiririra here tadiwo hapana chatinogona kuita nokuti tinongosiya mura wacho kana vachitamura wavo nemazvo zvichanaka
avo vanga vari vakeni mubayiwa baba vamuzvare mheri mubayiwa vachitaura vari parunhare vari muHarare Zimbabwe inoti iri kuongorora vanhu vatatu vakabva kuChina vari mundege imwe chete uye mumwe munhu ari kufungidzirwa kuti ane coronavirus ari kuongororwa ari kuBotswana. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti ndege iyi yakamhara kuVictoria Falls. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa kuti coronavirus yauraya vanhu vanodarika mazana maviri negumi nevatatu muChina yave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe.
Pane imwe ndege yakasumuka kubva kuChina ikayapfuura neVictoria Falls nokwandiriko kuno ichibva yaburutsa vanhu vatatu kubva yazopfuurira kuenda kuBotswana kwayaipererwa pavakazonoburutsa vanhu ikoko kuBotswana pane mumwe munhu akabatwa achionekwa kunzi muviri wake wanga uchipisa saka vakamuisa muquarantine ikoko izvozvo zvatiri kutaura ari muquarantine ari muisolation saka vari kumirira mari dzavo pake vakatorwa ropa kuti vaone kuti muviri wake uri kupisa nemhosva yecoronavirus here kana kuti kwete saka ndo zvakamirirwa izvozvo saka ichiwo kuno chakabvunza kuti vanga akagara navo vakaburuka vacho vanga vari padhuze naye here tati ivo vanhu ivavo vakaburuka muno muZimbabwe vabva mundege iyoyo vateererwe chaizvo saka vari kuteererwa zuva nezuva vachichekwa kuona kuti havanawo here kuitawo iyo mafivha iwayo kupisa kwomuviri vari kutariswa naana chiremba vedu masikati ano ndatoona vana chiremba vanga vachivatarisa saka tiri kuita zvese zvinokodzera kuti tisawana utachiona ihwohwo hwecoronavirus husina kunaka unaomira zvakanaka
asi tichitarisawo uwandu hwevanhu vamuri kuongorora kana kuti monitoring wasvika papi
nezvinoizvi taane vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete 221 82 vacho vakapinda nekuVictoria Falls saka vese ivavo vanhu 221 vari kuteererwa zuva nezuva vachionekwa kunzi vakamira zvakanaka here vava kupisa muviri here kana kuti kwete ndo zviri kuitwa ndo basa ratiri kuita here
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare kuVictoria Falls na Blessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatura nezuro mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvenyika dzinoti Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen neSomalia kupinda muAmerica. Pamusoro pezvo vaTrump vakadzikawo mutembo unorambidza kupiwa kwemavhiza ekupinda muAmerica kunze kwenyika munyika dzinoti Burma, Eritrea, Kazakhstan neNigeria. VaTrump vakadzikawo mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvekuTanzania neSudan kupinda muchirongwa cheVisa Lottery. Muzinda weWhite House unoti vaTrump vakashandisa chikamu chemutemo weImmigration and Nationality Act, Section 212, Subsection F, uyo unovapa masimba ekurambidza vanhu kupinda muAmerica senzira yekuchengetedza zvakanaka upenyu hwezvizvarwa zvemuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sibanda avo vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere charura pasi rose checoronavirus. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Sibanda, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata ikoko?
Inini ndinogara kuBeijing. Ndine organization inonzi Appreciate Africa Network inosimudzira Africa. Munoziva vanhu kazhinji vanowadzosoropodza Africa, vanoti Africa tine zvirwere, tina mari, tina kudzidza. Saka organization yangu ndakaitanga kudzidzisa vanhu vekuno rimwe divi reAfrica ravasingaratidzwe mumapepa, rimwe divi reAfrica ravasingazive, because ivo picture yeAfrica yavainayo ndevana vai vanenge vane tunhunzi mumhino, vana vari malnutrition vasina chikafu nemhuka. Saka kwavari ndo zvaunofunga. Saka mabatira vanozoita maAfricans ndeaya yekuti muri vanhu vakabva kunhamo.
Sei makafunga kutanga sangano iri?
Organization ndakaitanga kuti ndivadzidzise kuti aiwa Africa yamuri kuona iyi haisiriyo Africa. Africa tine zvakadai, tine zvakadai. So ndo zvinhu zvandinoita kunoko for Africa, but ndinozoitawo mamaprograms o anobatawo madzimai. Ndine inonzi Single Moms Guild, inozeana mai vasina varume. Kazhinji kacho futi kacommunity kanotarisirwawo pasi, because vanhu ukazonzi single mom vamwe vanenge vachifunga kuti wakarambwa nemurume kana kuti ndiuri wrong. Society vane kanzira kavanokutarisira nako. Saka ndinoshanda kubetsera madzimai ayo masingle mom kuti vasangane titaure nezvekuti how can we help each other, kudzidzisa vana vedu nekuzvichengetedzawo nekuitawo mabhizinesi. And ndinoitawo futi plus size modeling kunoku.
Makafunga sei izvi?
I'm a plus size myself. Moziva kuti kugara munyika munomu vanhu vese they are kinda small. Saka kana uri munhu muhombe unengositoonekwawo futi kunge pamwe unodyisa stereki kana kuti hau exercise kana kuti une nungo, ndo zvavanenge vachitaura. Saka zvinoita futi kuti vanhu vazhinji vakati futei vade kunwa mapiritsi, vade kuzvicheka maincidents hobo evanhu vanenge vachitraya kuslima. Saka ndakatanga Miss Plus Size International yekuti kuratidza madzimai kuti vave proud nini zvavari, not kuti tiri kupromota kuti ngavafute, but kuti ngava appreciate kuti ndo zvavari. Saka we do macontest, Miss Plus Size Beauty Contest. Tinoitawo ndimacounseling sessions ekuti madzimai afarire the way they look kana kuti vadzidzisa kutopfeka chaidzo hembe dzinofambirana nemiviri yavo. Kana tiri kuno kufuti hembe idzodzo dzinotonetsa kuwana dzevanhu vahombe, so ndinototsayawo kubetsera vanhu vari bhigi kutsvagawo saizi dzavo kunoku. Basically mostly mama events, mahigh tees, my events for Zimbabwe nights, pa maside side ndinoitawo tuma events tumadzimaidzimai.
Saka vanenge vachida kukubatai vachinzwawo nemamwe mabasa amuri kubata vanokuwanai kupi?
Ndine website. Website yangu is www.appreciateafricanetwork.com. Saka pa website ipapo pane maprograms ose andinoita. Oye manana kangano tinoita Pride of Africa Awards. We give my awards kune ma Africans ari mu Asia Pacific. Like I said before, kuti vana vanyanyoziya zvakawandisa nezvema Africans vanongofunga kuti vamwe tiri mbavha, tinoita madragi, tinongodzidzisa avaziva kuti kune zvimwe zvinhu zvinotoitwa nema Africans, ma business, vamwe vari madoctor ari kutoshanda muno and stuff. So ndinoita Pride of Africa Asia Awards every month ma Africans ari munomu kuti vanhu vekuno vaone zviri kuitwawo nema Africans ari kugara munomu Asia.
Pane zvimwe here zvitsva zvamuri kuronga iro gore rino?
Ndiri kuita inonzi Hong Kong ma Africans, but vanhuwo futi vanenge vachivatarisira pasi, havasi kuziva kuti vari kuitei, vari kuvaona kunge burden for the economy.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina, uko kune chirwere checoronavirus chanetsa pasi rose. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana nenyanzvi mune zvekurima vaJosh Zinzombe, avo vanoshandawo zvakare nekambani yeGreen Farms iyo inodzidzisa varimi nzira dzekurima nadzo dzine hungwaru dzakasiyana siyana. VaZinzombe, taurai kuti zvii zvamunoita, nekuti ndinogona kuzotaura nepasipo.
Ndinoshanda nekambani yedu inonzi Green Farms. Tinobatsira varimi muzvirimwa zvavo, kunyanya tichinya kutarisa nhauruwa yehoticulture. Tine magreenhouse muno munzvimbo yeHarare nevamukuta nenyika yedu. Tinorima zvakare, tine munda kushamba A2 farm, minda yakapuwa varimi vatsva.
VaZinzombe, tiri kuona kuti nyika iri kuramba ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura. Zvinhu zviri kuita kuti nyika inge ichidzikirawo munyaya dzegohoids. Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi mune zvekurima?
Shuwa, mashoko enyu makukutu. Nhau yekurima chinhu chakakosha. Chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda padzinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichingoenda padzinde, and also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda, zvokuti basa remurimi rinenge rishoma. Uyezve pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting, kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisavatengi. Sakabata sa muno muZimbabwe vhiki ratodarika isi kana kuti mavhiki mairi matatu mvura yange ichinaya zuva nezuva, asi ichingorasika ichienda. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba, vakaita matengi emunzvimbo dzakasiyana siyana, panenge pachinaya mvura paya wese vamagata nguva yedu yatinawo matengi, so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ingakona kushandisa vanganongwari mareserva vaivaya, kutora plastic senge zvatinoita patinoita fish farming paipai. Kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters, wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeye inenge ina above 200 pounds, kureva kuti kukora kwacho. Woisa maplastic iwayo wogadzira mafish nemaduku maduku panzvimbo, asi anowachovha nguva yakareba. Nekuti wakada kutarisa kuti mvura inopinda mupondiro rinenge ragadzirwa 20 meters by 20 meters, maybe pasi pamwe richienda about 5 meters, imvura yakawanda. Inge yachengetedzwa panzvimbo diki diki painozonge sashedhi kuti ndiirijiso yavanoti pachirungu evaporation. Muno ivhu redu ivhu rakanaka chaizvo, rasiyana nedzimwe nyika. Nokuti makada kutarisa nyika dzakaita seana Israel dzazia, havana ivhu rakanaka, havana mvura, mvura yavo iri very salty, asi vari kurima zvine pamusoro. Isusu muno mvura tinayo nguva nenguva, asi ngotingira kuhavhesta zvatambokurukura zviya. Ivhu redu rakanaka, maclimate conditions atinawo akanaka muno munyika yeZimbabwe. Saka tinonyanya kukurudzira vakawanda, especially vechidiki vachine simba rakakura, tinonyanya kuvakurudzira kuti ngavaende pavhu, nzvimbo duku duku. Ngatitarisei nzvimbo yakaita se 220 meters. Kana tichitaura 220 meters, tichitaura 20 by 10. 20 by 10 inokwanisa kubudisira gore mavegetables nekuti anokwanisa kutengesa wiki newiki achimupa kana $500 mavegetable. But 10 by 20 nzvimbo inokwanisa kungokwana imba. Saka haisi nyaya yekuti munhu atimba kakurisa, but kutanga nepadiki ipapo pachikusumudzira padiki padiki padiki.
Vakawanda muZimbabwe vanzi nzombe vajaira kurima kwokunzi ari kungorima chibage. Zvii zvamungati varime munguva dzekuti vanenge vachidiridzira idzodzo?
Mukoma wangu makada kutarisa panguva ino tiati makore anenge gumi nyanoraudzira adari tiri kuita inonzi importing maproduces ehorticulture pakusouth africa. Nyika yesouth africa yasumukira zvakanyanya neya kuti tiri import. Ngatitarisei mbera isinganitsi yakaita seonyeni. Mwedzi yatadarika onyeni 1 ine chete yainge ichitengeswa dhora bhondi remuno muZimbabwe. Ngatiti muri vedarima 1 hectare imwe chete yeonyeni inokwanisa kumbudisira maonyeni akaudzira from 800,000 to 1 million. Saka ngatiti akwanisa kutengesa half chete anenge aine mhiri yakatinakei. Saka ndinonyanya kukurudzira varimi vakawanda kuti instead of varimi atoti matraditional crops ana chibage vane chidinga vapinde muhorticulture. Asi kana waona kuti iwe une shungu yekurima ana chiita inonzi value addition, chigaisa chibage chako waakutengesa uri hopfu. Izvozvi ukatengesa hopfu bhageti rako rinokwanisa kubudisira machengeji maviri aunongochitengesa ne50 bond uchiwana mari yako irinayo. Saka tiri kuti varimi kana wafunga kuti mari yakatisumukire chienda horticulture, kana wafunga kuenda atinoti macereal crops chiita value addition. Horticulture kwacho inokwanisa kuita value addition panguva isiri kuwanika mbeu dziyadziya kana kuti zvivo zviyadziya zvakaita sematomati nechi iyo nongwa kwamadhirai uri kumatengesa.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani yeGreen Farms vaJosh Zinzombe muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa chavatipa tichitarisira zvakare kuti uchangochitipa chirongwa chakadai nemusi wemugovera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusangano wokunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kunge vakabatana nguva dzose. Asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Muzvare Mary Mubayiwa, mudzimai wemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga, vasungwa zvakare nhasi vachibva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
le jona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 1 kunhlolanja 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Mnangagwa utshele abamasonto ukuthi uhulumende wakhe ophakathi wokulwisana lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe okwesibili wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane ogcina abantwabakhe. Umubayiwa uvalelwe ngemva kokumiswa enkantolo namuhla phezu kwaleli cala. Sithi kumele avalelwe ngoba ekhanya engumuntu olodlakela. Umamangala kulolu daba ngunkosazana Delight Munyoro yena othi uMubayiwa umtshaye ngeviki edluleyo ezilande abantwabakhe esikolo seHellenic eBorodale. Igqwetha likaMubayiwa unkosikazi Beatrice Mtethwa ulilandule leli cala kodwa lokhu akusizanga ngalutho. UMubayiwa uke wabotshwa njalo ngenyanga edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ababili laba sebesehlukana. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo njalo wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokugonto laba enkundleni yeNational Sports eHarare, uMnangagwa wengeze wathi abamasonto kanye lozulu jikelele kumele beqhubeke bekhulekela impumelelo kanye lokuthula. Nanka amazwi akhe.
We continuously depend on the church for spiritual guidance, shaping and molding of individual and societal moral values. Meanwhile, my government will strengthen and reinforce mechanisms and institutions in the fight against all forms of corruption.
Uhulumende wami uzaqinisa indlela zokulwisana lemikhakha yonke enkohlakalo lokuqeda udlakela elizweni. Kumele sikhulekele ukulondolozwa nguNkulunkulu. Ukuphumelela komnotho wethu lokuthula okunaphakade. Njengelizwe singahlangana lobunzima kodwa kumele sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusiphumelelisa, hathi ukusilimaza. Ngatsho ukuthi u-2020 ngumnyaka wokuvuselela umnotho wethu lokuthengiselana lamanye amazwe. Ngicela inkokheli yamasonto wonke ikhuthaze abazalwane ukuthi basebenze kanzima. UNkulunkulu abelani lonke. UNkulunkulu makabusise eleZimbabwe.
God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma embuthanweni oqoqwe ngabamasonto achiyeneyo okukhulekela ilizwe namuhla. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ubenganxuswanga. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
UZulu weZimbabwe uyazi ukuthi
abantu abaphitshela besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kulokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe kakuthathwa amaxesha adengisa ukuthi kunokuzimisele ukuthini kulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyiswe yangena phambi kwezinye zonke izindaba eyaphili yakhe kulezinye izindaba ezileminyaka ethize zingafika kuleso swango. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo nokwenza umathanda kuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo udubo olukhona ngolokuthi nxa kukhulume umnumzana uMnangagwa balutshwana abantu bezimbabwe abalakho ukuthi bakukholwa okukhulumayo ngoba seziyimenye izinto eziphuma emlenyeni wakhe eziphuma ukuba izeneze kumbe ezingabangali ezisuke ezehlule ukuba liqiniso. Ngakho akasuyela nxa kuyikuthi inhliziyo yakhe inhle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki nxa sikhangela ngezenzo zakhe siye muva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi baningi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Udube esinalo ukuthi kunalokho okuthiwa ngesikhiwa i-catch and release ngumuntu ufana nomuntu ohambe esiyabanda inhlanzi emanzini ayibamba buyayijikela emanzini abesuthi heyi uyazi namhlambele esitshebo esiningi ebantwaneni kudlala ngesikhathi-ke lokho ukuzile wezimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Njalo siyazi ukuthi uhlangothi olufana lwe-anti-corruption commission lezimbabwe lufakwe abangani bakhe yena umnumzana uMnangagwa.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uPataya Moyo uthi inani labantu asebehlolwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhuphuke lafika kumakhulu amabili lamachumi amabili. Abantu laba bake bethekelela amazwe ahlaselwe ligciwane leli agoqela ele-China lapho osokufe khona abantu abedlula amakhulu amabili. Sixhume isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi uZulu usedlela evalweni.
Njengezakhamizi kuyethusa ngoba ungakhangela ngikhangele iMozambique inyisile ukuthi izizalwane zeMozambique zihambe eChina kumbeni izizalwane zeChina zingene kwele Mozambique. But thina kwelakithi ilizwe elidubekayo elingala capacity yokuthini kungenzakala anything, akwala anything esiyenziwe ngohulumende yokumisa abantu ukuthini beye eChina kumbeni bengene kwelakithi. So uyazibuza wedwa ukuthini uma kungabuya abantu abalawo lo mkhuhlane our health system is just the worst kuregion naleyo sizakubamba njani. But ngenxa yokuthi sililizwe elilabantu abasebukhokhelini ababekhangele kakhulu inzuzo kubo nothi elizweni nokuthi kwankonoma ungaqhamuka umkhuhlane bangenzayo ko bakhangeleni inzuzo akulanto uhulumende aseyenzile to prevent i-movement yabantu so as to stop that. Kuyadanisa kakhulu.
Ikhona yini imbiko ethulwa nguhulumende kungaba kumathelevishini lakumaradio ejonge ukulimukisa uZulu ngalomkhuhlane?
Balimukisa ngoba mbone umphathi ntambo we-information ekhuluma ngakho esithi hhayi abantu bengethuki okuyinhlala yenza ukuthi bathi bengethuki but bengafaki i-preventive measure.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisakhamuzi sakobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela namba wafu.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ibambisane leAfrika Zimbabwe ziqale izolo ukuthuthela ukudla edolobheni leGwanda okuzadluliselwa emaphandleni lapho inengi elikhala khona ngendlala. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Ukudla lokho okugoqela amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emandebeleni. ukansila kawa 13 entepe mnumzana Miklas Ndlovu. Uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokhu kudla.
Kusho ukuthi nje babhizi katese kwanda ntengi lapho izolo. Ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelako siyaphambi. Kusho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodeliverwa.
Inenga lelimanga nakene lalonyaka ngenxa yokuthilela kwezulu. Kanti abalimi lelo nyaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North, unkosikazi Julian Ndlovu, uthi bayaludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka kumele siza kudla, kumele soze sidle vela sikwazi. Ivele inkanga la indlala. Besicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Wona umnyaka singawuthutsha abantu abami, hayi sibonge nini inkosi.
Usobhuku entalala umnumzana Trust Sebata, udukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli. Ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare yiyo encedisayo, yezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla. But iningi abanye abaholi, so kukhanya indlala enkulu kakhulu lapho.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. UZulu emaNdebeleni uthi urhulumente kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawathi 17 efumugu umnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalo mbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi urhulumente kalamali.
Kuqakathekile sibili sibe nelidama elikhulu elibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe then need to be told ukuthi kuyena okwenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebha idamu, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangelwe kakhulu ukuvuselelwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu kakhulu udubo lwethu semadamu lapha izifuyo zethu zaswela amanzi. Abantu sikhathi singemanatha ndawonye izifuyo labantu kanye lezigadeni zabo ezekudla kwabantu ababo.
Uzikomitsho Gwanda unkosikazi Gilibone Ndowu yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodabo lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumente phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangela ukuthi eGwanda district sile problem yamanzi, especially eGwanda North ikho lapho kungela manzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona but sile scarcity yamanzi. Sikhangela ukuthi imali enjalo yedevolution nxa ukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo lokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithuli manyanga elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamilo kwamanje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezihlala elokitshini le Oliven Bosch kwele South Africa ezithi sezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabokuza. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Esinye sezalwane zeZimbabwe umnumzana Nkululeko Mate uthi baqale ukuhlaselwa ngolwesithathu lapho avuswe khona umsindo wabantu sebegcwele egumeni lakhe bebhaxabula yiloba ngubani obecatshangelwa ukuthi kayisiso sizalwane sakwele South Africa.
Bebethaya hayi kancane kwagcina sokudutshulwana lapho sekunabantu abasebedubula lapho.
Izizalwane zakwele South Africa zihlasele abokuza kuleli lokishi ngemva kokuba esinye isizalwane seMalawi sikhandele omunye umfundi incwadi yokuzalwa yamanga. Izakhamizi ziye zamangakhulula umsolwa. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi zizame ukutshisa inkamba yamapholisa. Amapholisa agcine echitha abantu laba ngokudubula ngenhlamvu ezingabulaliyo kodwa ezizwisa ubuhlungu. Kulimale ipholisa elilodwa kulesi sehlakalo. izakhamizi zithe ngokwehlulwa ngamapholisa zaqala ukungena ngendlu ngendlu ziguduza lokuhlasela abakwamanye amazwe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala e-Oliven Hotbush esikhethe kwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sithole uthi loba nje isimo sisahlalisekile abazi iyozala nkomoni.
Sokushubile la bathi basafuna abantu bangaphandle ngoba bale crime.
Ukuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa lonyaka uqale kumaviki asanda kwedlula kulandela ukubulawa kwepolisa eDeepsloot ngabasolwa ababikwa bedabuka eZimbabwe. Leli lihlazo eselifake abokuza enkingeni enkulu ngitsho labamsulwa kutsho umnumzana Eden Gideon Gama.
Thina singaba kamzilikazi siyayigxeka kakhulu leyo nto yokuthi kubulawa abantu kuzogangwa lapha. Thina sibalekile sifuna kuzocasha lapha sizovikela impilo zethu ezibulawayo lekhaya.
Isikhulume samapolisa uBrigadier Vishnu Naidu uthe sebeqhube umhlangano lezakhamizi ze-Oliven Hotbush bezikhuthaza ukuthi zibike bonke ubugange emapholiseni hatshi ukufaka umthetho ezandleni zazo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Itale lesenethi khonapha eMelika izolo livote lisala ukuthi kubizwe abafakazi ekuthonisweni kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Amalunga ebandla lamademokrats kuleli tale ayiwo achuchisa leli cala njalo athi kumele kube labafakazi. Athole amavoti angu-49 kuphela kwathi abebandla likaTrump abamvikelayo bathola amavoti angamachumi amabili lanye. Ngezinye indlela lokhu sokuyikuphela kwamacala kaTrump abalisa elokudinga ukungenela kwele Ukraine kumbusazo weMelika kanye lelokuzama ukuvimba isandla seSenate ebesiphenya lolu daba. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into ekadilindelekile vele ukuthi izakwenzeka ukuthi kabafuna iqiniso. Umuntu ongafuna ufakazi kafuna iqiniso, ofuna ufakazi ufuna iqiniso. Okwesibili, ivele yona i-Republican Party siyaba sesikhwameni sika-President uTrump. Ikuye wayitshintsha lokhu wangena ngo-2016. Abantu labana abaku-Senate labaku-House ngabantu abasebedependa kuye, asebephila ngaphansi kwahlane labo, ngeke baphumelele okhethwe. Ngakho yinto engamangalisiyo kodwa kusho ukuthi iqiniso lizabe lifile ekade lidingeka elizaphuma kuvele ukuthi zinenge izinto ezonakaleyo. Kanti ke bangabe sebeguqula izinto eziningi ngoba for the first time into eyenzakaleyo ukuthi kakusoze kube labofakazi abafakaza ekuthuthisweni kwecala. Osekusitsho ukuthi kusiya phambili kuzaba nzima noma nguphi upresident ozangena ukuthi angene ngaphansi komthetho uzabe sesenza intando yakhe.
Leli dale likhangelelwe ukuvota njalo okokugcina ngeviki ezayo lapho elikhangelelwe khona ukumgeza njengoba sebevele basho ukuthi kabafuni kube lobufakazi abama-Republicans. Singabona yini mhlawumbe kusiba lamasalamusi abanye babo becine beguqula umqondo bebambana lama-Democrats bevotela ukumfumana elecala?
Angeke kwenzeke lokho ngendlela okungakhona. Vele kasoze bamethe sicala. Bangabantu njengoba nishilo abalibalekela iqiniso kusuka ngosuku lokuqala, kanti bangabantu futhi asebangena ngaphansi kwakhe osekusenza ukuthi kakusavuma ukuthi babe lo mcabango wabo ozimeleyo. Into kuphela esiyingozi ukuthi kusuka namhlanje kusiya phambili uPresident weMelika uyabe selamandla amakhulu kakhulu osokumlinganisa lenkosi yona liyana abayilwishayo ngo-1776 bethola uzibuse mhlaka 4 July.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Kusenjalo idale le-Supreme Court khonapha eMelika izolo livumele uhulumende kaTrump ukuthi avimbe isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela eleNigeria ezilokholo lwesiMuslim ukuza eMelika. Singene kwezabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga.
namhla sixoxalo Councillor Fanny Chira oka Ward 9 eLwendulu eWange okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana nabantwana bahlezi njani endaweni lapho abagciniwe khona. Babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
So far akulama-sanitary pads engingawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary pads azange afike.
Kodwa bayawakhalaza yini abantu?
Ye, bayawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala laye, ekhala ngamaphampa zakhe awe-preparation anginwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamaphepha.
Bengabe bebaningi abantwana abalokhu bechujwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5. And then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because u-due anytime. So laye njengomuntu owayekhangelela ukuthi i-due wayesestokile into zakhe.
Oh, lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yeah.
Kuyini elikwenzayo ngalaba abalokhu bedinga ama-sanitary pads? Bayenelisa yini ukuwafinyelela?
Lokhu sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola engenye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama-rooms lapho abahlala khona kulamagesi. So kulabanye labana abalama-stoves awo alokhu esasebenza. So bayakwanisa ukupheka kuma-rooms abo khona lapho. At the same time i-guest house ile-stove yayo. Nxa kuyukuthi i-stove lesiyana sesafa beyond repair, like for now even uku-repair we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulo ubuya lokudla kwakhe.
Ehe, lo uziphekela yedwa. Umuntu lomuntu uyagcinela ukudla kwakhe.
Ama-donations ayenela yini?
Okwakathesi hayi, lama ngeke ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla. Hayi, kufikile bayakwanisa ukujova sibili elinye iviki. Sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo. Hayi, ku-department yona leyo hayi kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga, kodwa ezinye nje izembatho zabo because andiyakwazi kungana, eziyigqoko ziba lamamosi. So kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyile zike zadonethwa, ha bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu banye. It's just ukuthi ngama-ward achiyeneyo but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house. LabeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye iwadi eseMpumalanga and then kulabanye futhi kwenye iwadi area ye-railways, iward 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezijiyeneyo. Laba abaseMpumalanga bakhona eMpumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini akulankini.
Leyo bekuyingxoxo noCouncillor Fanny Chira okaWard 9 eLwendulu eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga baba uGande, ngibonge njalo futhi labalaleli abalaleleyo.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa awusitshele ngohambo lwayo
Inkosi umzilikazi wesibili uSt Raphael Khumalo mhla ka 25 kuyona linyanga esiqeda namhlanje ukuthi South Africa enqushwe inkosi uMampuru owesithathu lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo uyala ukuthi khona abagobele so kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru nowesibili inkosi yabaphethe
ubenxusiwe yini
ubelwa nguswa ngoJanuary last year nakathethi futhi basebemthumela futhi invitation ukuthi khona ahambe abuye eSouth Africa azokhuluma ngoba kumnyaka ophelileyo futhi bekhona ngale ukhulumile futhi khona ngale
ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala
hayi kuvele kunxuswa inkosi kuphela ba abanye labantu vela somakhosi baba kunxuswa inkosi kuphela akekho omunye umuntu onxusiweyo emcindini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi hatha abantu nje kuphela so banxuswe yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka lapha kweZimbabwe
manje emcimbini wona lo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalalela
kube kukhunjulwa inkosi Mampuru wesibili yiso isiqokoqela ezesikhona kule isikhumbuzo leso amakhosi wonke abelapha ezokhuluma labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru lo lama-government officials abekhona isikhulumeli sika-government ekade sikhona kakhulu uDr Nkosazana Zuma anti amazi uminister lo wekhokuda lo osehofisini ka-president Cyril Ramaphosa nguye okade ekhokhele iqula likahulumende so kube kuvele kuzokhunjulwa kaba imisebenzi yamakhosi ayizolo lapha umuntu bekhuluma ngaleyo nto
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalalela
ngithanda ukuvalelisa abalalela umthwakazi wonke ejikelele ukuthi khona hayi kwenzakale isimanga kakhulu inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi ngoba amakhosi amanye asesazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo ngumzilikazi wesibili yikho kenxusile kuwonalo umcimbi omkhulu obukhona eLimpopo enkosini yamaphedi uMampuru ngiyabonga abalaleli
hayi lathi sibongile ube le mpelaviki enhle
hayi siyabonga ezandle
Loge ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lilali
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba likumbule kusasa kulohlelo lwamasiko kulohlelo lwabasakhulayo kanye lohlelo lokholo ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uvalelwe ejele lechikurubi namuhla esetheswa icala lokuchaya umlizane wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo kanye lokuhlenga umnotho. Kodwa iMDC ithi udlala ngesikhathi kwanele mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli inkomo lilale
This is VOA News. I'm Gene Randall. Australia, Japan, and Singapore announced strict travel controls today on foreigners who have recently been in China over fears of the coronavirus. Indians attend university.